Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero yakanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu kubvumbi 5 2023 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvino izviri muchirongwa chedu chanhasi. Vakafanobata chigaro chemutauriri webato rinopikisa Residents Coalition for Change muzvarifa dzaimahere vabatwa nemhosva yekuzvidza mapurisa mushure mekuburitsa kwavanonzi vakaita vhidhiyo yemwana ainge arohwa nemapurisa achinzi akabva afa. Vatsigiri VCC vosarudza vanhu vachavamirira musarudzo dzegore rino. Hurumende nhasi yaparura urongwa hwekurwisana nedambudziko rekuendeswa kwevanhu muunhapwa kana kuti Anti-Trafficking in Persons National Plan of Action. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vakafanobata chigaro chemutauriri webato rinopikisa Residents Coalition for Change muzvarifa dzaimahere vabatwa nemhosva yekuzvidza mapurisa mushure mekubuditsa kwavakaita vhidhiyo yemwana ane makore maviri avaiti akange arohwa nemapurisa akafa zvikazoonekwa hazvo kuti mwana uyu ainge ari mupenyu. Asi muzvari mahere vaonekwa vasina mhosva panyaya yekunzi vakaburitsa mashoko emanyepo ane chekuita nenyaya imwe cheteyo. Muzvari mahere vanzi nedare vabhadhare mari inosvika mazana mashanu emadhora ekuAmerica kana kuti $500 vachishandisa havo chikero chemari inenge ichitengeswa mari iyi kumabhanga kana kuti Bankrate. Vanzi vakatadza kuita izvi vanoendeswa mujeri kwemwedzi mitatu. Frank Chikore anoti panyaya inotevera.
Vachitora mutongo wavo, mutongo wedarira Major Street, vachaurai Manwere, vawana muzvare mahere vaine mhosva yekuzvidza mapurisa, mushure mekuburitsa vhidhiyo iyi, asi vawana muzvare mahere vasina mhosva panyaya yekunzi vakaburitsa mashoko emanyepo, vachiti hurumende yakatadza kuburitsa pachena, kuti pakanga pasina kuita mhirizhonga here pakati pemapurisa nevemakombi, paakazorohwa mwana uyu aina mai vake. Vamanwere vati nekuda kwekuti mwana uyu mupenyu zvakaburitswa namuzvare mahere zvakasubisa zita remapurisa. Vamanwere vati muzvare mahere vaifanira kutanga vataura nemapurisa kana kutora mamwe matanho ekuona kuti mwana uyu akanga afa zvechokwadi here. Vamanwere vati muzvare mahere vabhadhare mazana mashanu emadhora ekuAmerica kana mari yakaringana naiyoyi ari maRTGS. Vati vakatadza kubhadhara mari iyi vachazogara mujeri kwemwedzi mitatu. Rimwe remagweta amuzvare mahere vaKrismike vatenda kuti vabhadhara mari iyi uye vakati izvi ndizvo zvaitika mudare.
Nyaya yekutanga tanga yatinotaura ndeyekuti zvakafinzi fadzai mahere akanyora manyepo paTwitter. Manyepo aya anga aine chinangwa chekukonzera mhirizhonga munharaunda. Mutongi ati hapana humbo hwakakwana unoratidza kuti fadzai anga ane chinangwa chekukonzera mhirizhonga. Asi panga paine chipomero chechipiri chekuti fadzai paka ta tweet yake ipakanyora mashoko ake aida kushoropodza nekuderedza masimba emapurisa. Saka mutongi azombata mhosva neiyoyo yechipiri.
Vakafanobata chigaro chemutevedzeri webato reCCC vaGift Ostalos Ziva vashora kubatwa kwaitwa muzvare mahere nemhosva vaiti zvinoratidza ruoko rwezano PF mafambisiro anoitwa nyaya mumatare.
Kuti mazuva afura pane vakainsaita public violence zvinozitano kwamutaro vachitaurwa kuti tinokuurai tinokuwadzai mumiting yedu yeCCC vauya vachida kutisrupta meeting yedu. Last year makaona muwezano PF achitaura chamisa uno unofana kurayiwa asi hapana zvaitika pamusoro pe but advocate my kungokanda video izvi zvaitwa nhasi nekuti isine nomination process inofana kuita
asi vanokokera nhengo dzezano PF mudare reparamende vapupuraito garepi vati zviri kutaurwa ne triple C izvi ndezvemugodzi matsuro vachiti matare emunyika anoshanda akazvimirira
hakuzi kuda kwezano PF hakuzi kuda kwehurumende kuda kwaiye wakapara mhosva apara mhosva ndokubva asungwa harambi kana tikamubvunza kana mukamubvunza kuti iye wakanga asina kunyepa here unobvuma saka isu tovisa ruoko rwedu pamhosva iri pachena kudaro tichitsvakei hatina chatinoda kwaari
amai Rebecca Musariri vakachema mudare pavaipa humbo hwekurohwa kwakaitwa mwana wavo nemapurisa ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Frank Chikowore.
Bato rinopikisa Residents Coalition for Change nhasi raita sarudzo dzaro dzekutsvaga vacharimirira musarudzo dzegore rino. Zvigaro zvose kusanganisira zvevatungamiri vebato iri vachapinda musarudzo dzemutungamiri wenyika, nhengo dzedare reparamende, maseneta nemakanzura dzanga dzichikwikwidzwa. Sangano Residents Independent Candidate Selection Panel ndiro riri kutungamira urongwa uhu. Mutoredwe nao Godfrey Mtimba anoitipanya inotevera.
Bato reCEC ratanga chirongwa chekusarudza vachamirira bato ravo pasarudzo dzegore rino avo vachazotatsurana nemamwe mapato akaita seZANU PF neMDC Alliance pazvigaro zvemakanzura, nhengo dzeparamende pamwe nesinet uye mumakanzuro ematunhu ose emunyika. Mutevedzeri wemunyori mubazi rinoona nezvesarudzo muCEC amai Ellen Shiriedenga vati chirongwa chavo chafamba zvakanaka uye chaitwa murunyararo munzvimbo dzakawanda munyika.
From all over the country tichida kunzwa kuti mangwana pa next process yedu yokuti tipepretaita one candidate ichazvofamba sei.
Mutungamiriri weCEC vachamisa vakasarudzwa nematunhu ose pasina kukukwidzwa, nekudaro ndivo vanenge vachimirira bato ravo pasarudzo dzemutungamiriri wenyika. Kududu reMidlands kunonzi chirongwa ichi chafamba zvakanaka, vamwe vari kuda kudzoka kuzomirira bato ravo kumukobha North vaAmos Chibaya vachiti vanotarisira kukunda zvine mutsindo.
Chokwadi chekuti ini ndinodiwa chaizvo musho womukobha nenyaya yekushanda nevanhu zvakanaka, saka mindiro yangu ndeyekuti kuda ndokunotarisira zvine mutsindo kwoto kungokunda zvo macheta, asi ndinoziva kuti sezvo kuti dzinofanira kudiwa vanhu vomukobha tirikudida chaizvo zvakasimba.
Masvingo Eben manga muine makundano akakura apo vari kukwikwidza vanosanganisira Gweta vaMateni Mureri vange vachitatsurana nameya weguta reMasvingo vaColin Maboke pamwe nevamwe vakawanda. VaMaboke vanoti vanotarisira kubudirira
kamurunyararo kana ndikange tapedza process ndingabudirira zvezvo zvatatopedza process tikazobudirira zvienda kuparliament nezvinhu zvakawanda zvanoda kutarisa. But ndichangotaura kuda zviviri kana zvitatu. Chokutanga ndechekuti ndida kunogadzirisa nyaya yeEurban Council State. Eurban Council State ine maproposal akawanda.
Zvichakadaro kune dzimwe nzvimbo dzakaita sekwaGutu kwaMupandawana, mumwe mutsigiri webato iri vaEdward Chagonda kwamboita kunetsana apo vamwe vatsigiri vanga vachinyunyuta nekunonoka kusvika kwaita mapepa ekusarudza vanhu.
Tamirazve takamirira kuti mapepa auye tigotanga kuvhota, asi tazoshandira takuona vanhu vari mapepa achona ndovanhu vamakandidzi achona zvinopedzerei? Hatina zvazvopedzera zve, saka vanhu vese vakava kungotya kuti voita sei kuti toti kudii vakutya kutaura vanhu vavanoda.
Mishonga inonzi yaitikawo kunzvimbo dzakaita seGlenora kuwadzana nedziva rasekwa kuHarare, uko kunonzi vamwe vangavoti vanga vachimanikidzwa kutsigira vanhu vavasingadi. Asi amai Shiriedenga vati kunetsana uku kwakonzerwa nekunonoka kusvika kwaita mapepa munzvimbo dzavo shoma shoma, asi zvakadziswa nechimbi chimbi. Mukuru muhofisi inoona nezvekubudisa kwemashoko muZANU PF vatafadzwa Mugwadi vati kunetsana kwaitika uku kunoratidza kuti chirongwa ichi hachina kufamba zvakanaka.
Tinavo mavhidhiyo atiri kuona zvedu zvichimutana mutana tsoro nembwa gonzo nekiti zvichidzinganisana inhau yekuti yevachamisa. Tinoziva havo kuti kubato ravo vari kutarira mberi, vari kutarira munhu mberi shure mumhu, uye nerunako rwake voona kuti anoita here kunge ari pabhizi navo kumusangano weZANU PF isakaenda kuvanhu.
Asi vachipindura vakafana kubata chigaro chemutauriri webato reTPC kuBulawayo vaSweeten Chiroza vapomera ZANU-PF mhosva yekuda kuvhiringidza urongwa hwavo. KuGudu Central, mutsikisi webepa reMasvingo Mira uye aimbova mukuru wesangano revatori venhau reZimbabwe Union of Journalists kana kuti ZUJ vametwitter kaona vaisa mapepa avo pamwe navaOliver Chirume navaRussell Mugege. Vamwe vakanda mapepa avo vanosanganisira vatendai Biti kuHarare East, muzvare Johana Mamombe kuHarare West uye vachauton Wende kukuwadzana East. KuBulawayo, mutevedzeri wemutauriri weCCC vaOstalo Sizi vaisa mapepa avo kuChabalala Central, vaPromise Mukwananzi kuLobengula Magwegwe uye amai Thokozani Kupe vaisa kuCowdrey Park. Ndakamira Studio 7 Masvingo, tini Godfrey Mutimba.
Bato reZANU-PF rinoti rinogona kuzivisa mangwana nezvesarudzo dzichadzokororwa dzemaprimary elections kumatunhu anonzi dzakaitwa asi dzisina kufambiswa zvakanaka. Nzvimbo idzi dzinosanganisira Gokwe neMbudziya, Insiza North neZvimba West, Churu neMbare muHarare. Justice Mayor Wajika Jena nava Ziyambi Ziyambi vanove nhengo dzedare reparamende dzeGokwe neMbudziya neZvimba West vainge vakundwa musarudzo asi dzave kudzokororwa. Mumiriri wedare reparamende weInsiza North vaFarai Taruvinga vachakwikwidzana nevaimbova Commissioner weZEC Dr. Qobani Moyo uye mukuzeya nezvenyaya iyi Evans Zininga weStudio 7 abata mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko mubato reZANU-PF vatavadzwa mugwadi.
Ndinotenda ndinokwadza vateereri venyu nguva inge yatirebei sekuziva kwamanga muchiita kuti nemiwo ndandiri umwe wevanotsvaga rutsigiro uye ndakakunda zvakanaka kuzera we egai nditi musangano weZANU-PF sekuparurwa kwazvakaitwa nemutungamiriri wenyika matare matatu epolitburo akaitiwa anosanganisira tuari maextra ordinary politburo sessions zvakataura ivo kuti chimiro chesarudzo dzavari kuda zvemuna 2023 chinofanira kutarudzwa. Chimiro ichocho mutarudzo dzemusangano weZANU-PF wokutsvaga vatsigiri vachamiririra musangano weZANU-PF kumatunhu sema member of parliament, sema women's quota, sema senators, sema kanzura, sema youth quota. Saka naizvozvo kwose kwaita mirizhonga musangano waito rabani rokuti hatichatotambiri sarudzo idzodzo nokuti vamunangagwa vanoita tinoda sarudzo dzirenyararo. Hakusi kwose zvako kwakaitika mirizhonga kune kwaitwa kunzi sarudzo dzitangwe nokuti hakuna kuzovhotwa zvakanaka dzimwe nzvimbo hadzina kusvikika. Asi mazuva achaitwa sarudzo idzi achaziviswa nemukuru anoona nokutambiswa kwebasa musangano weZANU-PF vamike dima zvichida mangwana ndo pavachaparura kuti mazuva achaitwa sarudzo idzi achaitwa rini uye kuchaitwa kunzvimbo
kana kune dzimwe nzvimbo dzaiita mirizhonga dzimwe dzichinetsa kuita sarudzo dzakanaka muri mumusha chete kudai kwokuzoti yava nyika yose zvinozodii?
Munongozivazve ko tingaita zvamatongerwo enyika sekunge dziri kuzviitira kudenga here? Sarudzo dzinoitwa dzekutsvaka vatungamiriri dzinoitwa navanhu kwete navatumwa. Dzichiitwa navatumwa vokudenga taingoti zvinofamba mutoro bebe mvura yegumi. Asi dambudziko riripo zvaro nderekuti tarirai nhasi tavonawo wani musangano wawachamisa uchiita mhirizhonga. Tiri kunzwa kuti zvipatara zvazara navanhu vanga vachirogwa vachirwisana kuna nagenero nana Warren Park. Zvinhu zvinowanikwa mukufambiswa kwebasa vamwe vanogona ku havasi vose vanoziva nzira dzakanaka dzekutaridza kutsutsumwa kwavo. Asi chatagona isiko musangano ndechekuti sarudzo dzinenge dziine umhirizhonga ihwohwo izvozvo ndo dzateererwa. Saka mungati pavo here mamakisi kuti pa 210 constituencies dzemunyika yeZimbabwe saizvi chete ndo dzadzokorowa zvingareva rekuti tatadza kufambisa basa zvemusangano weZANU-PF.
Avo vanga vari mukuru mubazi rezvekufambiswa kwemashoko muZANU-PF vatafadzwa mugwadi vachitaura vari parunare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Mukuziya nezvenyaya iyi tabatawo nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaJoy Mabenge.
Chekutanga chandingada kuti kutaurirai ndechekuti imo mubato reZANU-PF zvinongoratidza kuti utongi hwejechetere kana kuti demokrasi inoitwa imomo inonzi guided democracy, kureva kuti pane dzimwe nguva veruzhinji vanotendedzwa kuita semadiro avo. Veruzhinji kureva vanhu vanenge vari mumusangano iwoyo vachinzi ndivo vanenge vachinzi mamembers vanenge vachigona kunzi vari kumaseo kana kumawadi kana kupi kupi kwavanenge vachizenge vachinzi vabva kuti vaite zvesarudzo idzi. Asika na pazo shika chaipo pakunzi. Chashika kwa mvura ya cheka makumbo zingo dzenguwa. E maonero kana muono wevanhu. Kana veru shinji vanenge vaita mabasa ya kana kuti prosesi zila chinge vachinzi ndiwo vabva vasarudza vavasarudza. Kana vasingadiwe kumusoro. Hapana kure kwa vanoenda, nepo nepo mosho, ne mosho zinotsvagwa dzichiwanikwa.
Saka hapana chiri kukushamisai, pane nzvimbo dzanzi dzokororwesa rudzedzi.
Zvitishamisi kuti kuinsiza not kwa vakovani moyo, ne konzishwenzi yavaziyambi kunana zvimba uko, ne kwa wadye jena, kwe nembudzia kana. Pinda matatu aya umwe rindori gurukota, umwe akamboita komishina, umwe muzvina bizimusi, anogona ngari pedo zvakare, pedo pakanyanyisa chaizvo, Sangano, wezanu PF, kureva kuti anogona kupota achimbenga achimbotiwo akati tirobitumari nezvimwe zvakadaro daro zvinokuti ivavo vazonzi varasirwa kwakadaro ukoko vanhu vakaita seivava vanga vachitarisirwa kuti vanofanira kuti vahwine sarudzo idza dzimwe dzenguva zvinogona kunetsa saka neipapo panozongoita iyo yatachataura yekuti panozoitwa inonzi guided democracy mumusangano wezanu PF.
Nyanzvi mhedzi zvematongerwo enyika vajoi mabhenge vachitaura vari parunare muHarare. Kunyangwe Zimbabwe Electoral Commission yazivisa dare reparamende nhasi kuti yagadzirira kuita sarudzo, zvabuda pachena kuti mapato anopikisa haasi kufara nemabatirwo ari kuitwa basa necommission iyi, zvichapa kuti sarudzo dzigone kuita mutauro. Godwin Mangudya anotipanya inotevera.
Vachipatsananguro maererano nepavasvika negadziro yesarudzo kumakomiti eparamende anoona nezvemutemo nerunyararo, Sachigaro Vezek, Justice Priscilla Chigumba, vatigadziriro iri kufamba zvakanaka.
We'll ensure that elections will be conducted peacefully in an environment.
Taona kuti sarudzo dzaiitwa murunyararo uye kuti zvido zvevanhu zvaremekedzwa.
Asi nhengo dzekomiti iyi dzakaita savamogen komichi veMDC hadzina kufara kuti gwaro revavhoti iri riri kudhura pamwe nekunetsa kuwana, asi veruzhinji vachitarisira kuti riwanike nyore. Justice Chigumba vati Zeki inoda chose kuti vavhoti vawane gwaro iri, asi vakati pari zvino havakwanisi kuita izvi nekuti mutemo weData Protection Act haubvumidze kuita izvi, uye vati zvave kuda kuti paramende ivandudze mutemo wesarudzo kuti izvi zviitike nyore.
It does not take anything away from the Zimbabwe Electoral Commission to give.
Hapana chatinobva pakupa vanhu gwaro revavhoti. Zvakareruka sekutenga mabhanzi seneta komiki, asi tinofanira kutevedza mitemo yese sekomisheni.
Vati nyaya iyi yave kumatare edzimosva uye havangatauri zvakawanda, asi vakati vanhu vanokwanisa kuona kuti vari mugwaro revavhoti here kana kuti kwete, nekuenda pawebsite yeZEC. Asi izvi hazvina kufadza vamwe vakaita saseneta Jane Chifamba, avo vati handi munhu wese anokwanisa kuenda pawebsite kana padande mutande reZEC.
Information iyoyo kuwebsite inowanikwa nevanhu vane jata. Ko vari kumamisha nekumapurazi vanobatsirikana sei kuti vawane information iyoyo? Mune zvamakagadzira here kana maflyers kana chizvo kuti vari kumamisha vapavise kuwana information inenge iri pawebsite iyi?
Justice Chigumba vati vanenge vasingakwanisi kuenda pamadande mutande vanosungirwa kuenda kumahofisi eZEC ari kumatunhu avo.
Mati vari kumaruwa vanoita sei vanagogona nasekuru? Handiti vari kumaruwa tetivakurudzira kuti vanoenda kumadistrict office. Ndicho chokwadi chandingataura, nokuti kudistrict office DEO ndiye ane basa rekuti vana mbuya nanasekuru vachiuya varuda kuregista kuvhota vakaregista, asi vari kuda kuti vaiswe kune mamwe mapolice station nokuti vakatama, zvese ibasa rinoitwa naDO mudist.
Nyaya yekuti Zek haisi kuranga mapato ezvematongerwo enyika anoita zvemhirizhonga, Justice Chikumba vati izvi zvinonetsa kuita nekuda kwekuti mapato ezvematongerwo enyika hasati ave kunyoreswa neZek zviri pamutemo kana kuti kuregistwa. Vakurudzira kuti nyaya dzakadai dzimangarwe kumapurisa. Mukuru anoona nezvesarudzo musangano reElections Resource Center vaSolomon Bobos Bunu vaudza Studio 7 kuti zvakakosha kuti sarudzo dziitwe murunyararo.
Tinochikurudzirawo vemapato ezvematongerwo enyika kuti vakurudzirewo vatsigiri vavo
kuti vasaita zvemirishonga uye vasakurudzirawo mirishonga. Tichizokumbirisawo zvekare vepolisi tinoziva kuti ndo vanoita kuti mitemo igone kuremekedzwa nekusunga vanenge vachikora mitemo. Vanenge vachikora mitemo vanofanira kunge vachita sei? Vachisungwa.
Gurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi vanoti mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vachatara zuva resarudzo pakati pa26 chikunguru na26 nyamavhuvhu. Vanhu mamiriyoni matanhatu ndivo vanzi nedzek vanyoresa kuvhota. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Zvirongwa zveStudio 7 zveShona neNdebele zviri kusvitsa makore makumi maviri zvichitepfenyurwa nemusi wechishanu kubvumbi 7, 2023.
Tinoda kunzwa kubva kwamuri kuti ndezvipi zvirongwa zvamunofarira, vashamarari vanokugonerai, pamwe nezvamunoda kunzwa pachirongwa chenyu cheShona.
Tumirai mashoko kana mavhidhiyo paWhatsApp namba dzedu dzinoti +1 202 465 0318. Ndinodzokorora zvakare +1 202 465 0318.
Hurumende nhasi yaparura urongwa hwekurwisana nedambudziko rekuendeswa kwevanhu muunapwa kana kuti Anti-Trafficking in Persons National Plan of Action unotanga gore rino kusvika muna 2028. Nyanzvi munyaya dzekuendeswa kwevanhu muunapwa dzinoti uori panhandare yendege yeRobert Gabriel Mugabe International Airport huri kupa kuti vanoendesa vanhu muunapwa ava vaite havo madiro ajojina. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachiparura hwaro kuHarare International Conference Center nhasi, mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vati gore rapera chete vanhu zana nemakumi matatu nemumwe kana kuti 131 kunyanya madzimai vakambunyikidzwa vachiguma vazobatwa senhapwa.
Hurumende kuburikidza neAnti-Trafficking Interministerial Committee yakashanda zvikuru kudzosa nekuchengetedza vanhu vemuno vanodarika zana nemakumi matatu neumwe vazhinji vari madzimai nevana.
Chirongwa chehurumende ichi chichaona mapazi ehurumende akasiyana-siyana achiisa misoro pamwe chete kuona kuti vari kunyepera vanhu kuti kunze kwenyika kuine mabasa varangwa zvakaomarara. Vachiwenga vati idonzvo rehurumende kutora matanho akasimba kudzivirira dambudziko iri kuburikidza nekusimudzira upfumi kuti vanhu vasaita chidokwa-dokwa chekubuda munyika zvavati zviri kuvashungurudza.
Muono wedu ndewekuti patinosvika 2030 tave apa middle income status, chave neupenyu huri nani nemabasa nemari. Nyika yedu inenge isisiri dandaro reavo vanoda zvekumbunyikidza vamwe.
Gurukota rinoona nezvemukati menyika vakazembe-kazembe vataurawo pachiitiko chanhasi vachiti vanhu vanodarika zana munyika vari kumatevedzi mhosva vachipomerwa mhosva dzekumbunyikidza vanhu vachizonoguma vobatwa senhapwa mushure mekuvanyepera kuti kunze kune mafuro manyoro.
Human trafficking iri kwese. Pane human trafficking inoti vanobiwa munyika vachiendeswa kunze kwenyika. Munhu inoitika zvakare human trafficking kuti munhu anobiwa kuepwezi achiendeswa kumandaro kana anobiwa kudziva resekwa achiendeswa kubhinga onoitiswa zvaasina kunge akataurwa ndizvo zvaachanoitiswa zviri kuitika munyika munomu.
Mumwe mudzimai apa uchapupu hwake achibudisa izwi pachirongwa chanhasi ada kuzivikanwa nekungonzi Chipo ayambira veruzhinji kuti vasatorwe mwoyo nemari dzinotaurwa kunyanya kune avo vanonoshanda mudzimba achiti kunyange aive avimbiswa mari yakawanda handizvo zvaakazonosangana nazvo paakaenda kuOman. Vanoongorora nyaya dzezveupfumi vamasimba kuchera vati kana pasina kugadziriswa dambudziko rezveupfumi zvinonetsa kugadzirisa dambudziko iri.
Nyaya yekusaka teuviri inoita kuti vanhu vaangozopedzisira vapinda yatingati trip.
Vanorwira kodzero dzemadzimai nevanasikana uye vachitungamirira sangano rakazvimirira reWomen's Coalition of Zimbabwe, amai Salidura vatsigirawo vachiti
vana vari zviki vamwe vanenge vadzoka vadzokere futi
kuti mwenyaya zirara mchunishmige sila kumira chakana.
Bazi rinoona nezvekutyudza nani dzimwe nyika kwa America, Real Estate Department, mugwaro rakaita gore rapera rinonzi 2022 Traffic in Persons Report, rinoti Zimbabwe, kwemakore maviri akatevedzana, iri muchikamu chechipiri chenyika dzisina mitemo yakasimba, yekuedza kugadzirisa dambudziko rekuendeswa kwevanhu munhapwa iri kana kuti tier 2 watch list. Hurumende yainzi haina mitemo yekusunga makoronyera yakasimba kana inobatsira kuona vanenge vachiendeswa munhapwa nekuvatsvagira kwekupotera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Muchirongwa chatinotaura nezvarwa zveZimbabwe zviri kune dzimwe nyika, nhasi tine hurukuro nechizvarwa cheZimbabwe chinoita zvemafirimu muzvare Nyari Mashaya Mombe, avanotungamira sangano reIdentities Media Holdings, avo vanoti vari kufara nekutambirwa kuri kuitwa firimu ravo rekutanga rinonzi Even Our Dreams, iro vari kufamba vachiratidza vanhu muAmerica. Kuti tinzwe zvizere nezvefirimu iri nezvavari kuita, ngatinzwe hurukuro yavaita naMavlas Mhlanganya uye weStudio 7.
Ndiri kuno kuUnited States of America ndichifamba nefirimu rangu rinonzi Even Our Dreams. Firimu rinotaura nemararamiro anoita vanhu vakaremara, asi zvese firimu riri kubatsira kutaura nyaya dzavo nemhando inokwanisa kuti vanzwisisewo, tichiona zvakanaka muupenyu hwavo, tichionawo mabasa vanobata akanaka, tichionawo kuti isusu tingavaremekedzawo sei nekuti vanorarama neurema hwakasiyana siyana.
Firimu iri riri kutambirwa sei kuWisconsin kwamuri ikoko, uye zveshuwiro yenyu ndeyei?
Ndiri kufara zvikuru nekutambirwa kuri kuita firimu iri, riri kudzidzisa vanhu riri kukokawo veruzhinji kuti tingabatsirana sei kusimudzira pundutso. Firimu iri rakafirimirwa kuchiredzi, kumaruwa ekuchiredzi, saka chinangwa chedu ndechekuti tisimudzire vanhu vekunharaunda iyi, vanhu kana vachirionawo vadewo kuwana kuti tobatsira sei kutaura kunoku. Tiri kutarisira kuti tiwane kana riri bhazi kana kumarifo kuti vakwanisewo kubatsirikana kuenda kuchipatara, nekuti vakawandawo vanenge vachizoshayamikana yekuenda kuzvipatara, vanenge vachizoshayamikana yakati siyanei. Saka vanhu vandiri kusangana navo vari kuonawo firimu iri vanhu vari kutarisa kubatikana kuti toita sei. Saka kutarisira kwangu netarisiro yangu, chishuwo changu ndechekuti vanhu vabatsirikane vaende kuchikoro, vamwe vachada kuendawo kuchikoro, vamwewo vari kutaurawo mastories avanonakidza chaizvo, ekuti vanhuwo vari kutarisira rudo, vari kutarisira kuda kuroora nekuroorwa. Saka kuti rinongodzidzisa zvakasiyana siyana,
vanenge vachida kuona kuti nderei vanozviona papi.
MuZimbabwe tiri kuritaridzawo, tiri kuita tichitaridza pazvivhitivhiti zvakasiyana siyana. Pasocial media page edu rinowanikwa, ratinoti trailer inenge ichiwanikwa paYouTube, paFacebook. Saka tiri kufara nezviri kuitika.
Avo vanga vari mutungamiri wesangano reIdentities Media muzvare Nyari Mashaya Mombe, vachitaura naMavlas Mhlanganya uye weStudio 7 vari parunare kuWisconsin muno muAmerica. Muchirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum nasi na 8 PM tiri kuita hurukuro nezvesarudzo dzemaprimaries kana kuti manominations dziri kuitwa nebato reCCC pamwe chete neZANU-PF. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp number dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Vakafanobata chigaro chemutauriri webato reCitizens Coalition for Change muzvare Fadzai Mahere vabatwa nemhosva yekuzvidza mapurisa, asi vakanzi vabhadhare havo faindi. Vatsigiri veCCC vosarudza vanhu vachavamirira musarudzo. Hurumende nhasi yaparura urongwa hwekurwisana nedambudziko rekuendeswa kwevanhu muunhapwa. tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonikai nemufaro ndinwenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiya mchinzwa nawo dzeIsindebele na Gaina Saidi Gumeden.
Soko isika